Hongu nesu gwarero tariona. Chokutanga ndechoti gwarero rina date. Gwarero rikutaura kuti no work no pay. But chatinongoda kurangaridza public service. Ndeyo kuti iyo ndio nyatanga kutadza kubhadhara vashandi. Satofana kuiudza kuti no pay no work. Saka varairidzi vari incapacitated. Ndo zvakapa kuti vasaenda kubasa. Zvekare amba yakapiwa yokuti masivhu dzangangoramwa basa ku Public Service Commission. Ikatodhindwa ine chidhindo che Public Service Commission chomuswa 8 January. Chaipa yambiro kuti mavhiki maviri akapfuura pasina zvaitwa. Varairidzi navamwe vashandi vehurumende vaizoenda kustrike. Mavhikiwo akapfuura pasina zvaita. Saka varairidzi vanga vari patinoti legitimate industrial action. Saka zveno weti no pay hazvishandi nokuti vakatevedzera mutemo womuZimbabwe wokuzivisa kuti vacharamwa mabasa kana hurumende isina zvayanga yaita sezvo tanga taita mameeting akawanda pasina zvinobuda kana kuti pachingobuda mashangura pati.
Tinoona kuti nyaya yenyu yekuramwawo mabasa iyi yanga yasvika pekuti varairidzi pachezvenyu maamusa werirana. Pane chisungo here chamakazobuda nacho?
Hatina chisungo chatakaita. Chisungo chatinoita ndechekuti varairidzi vamandorokwati vari muzvikoro ndo vanotituma. Kune vamwe vasina mamembers vari muzvikoro. Hatingati mapolitical plain potentials vanongodawo kuti vati vanomirira varairidzi. Vasina varairidzi vanomirira. Saka vacho varairidzi vatikumirira muzvikoro ikozvo ndo vari kutaura kuti izvezvi havachakwanisi kuti varande vachienda kubasa. Nokuti mari yavari kutambira yakarohwa neinflation. Kana hurumende chaiyo yakabvumawo kuti bhondi rakasiyana neyusa. Asi yabvuma kudaro hapana zvayakaita even pasalari yavarairidzi. Saka chichemo chiri chatatagara tingoita kuna employer kuti nyaya yekuti takanegoziita masalaries ari in US dollars haikwanisi bhiri kuti ichizoita bhondi. Bhondi racho iko zvino rava less than 50 US dollars.
Saka mune urongwa hwekuumira zvakare here kuenda kumabasa hwekusendeka mapadza?
Ndo vatiri kuudzwa navarairidzi vatiri kutungamira kuti vari kuti patatosvika izvezvi hatisakwanisi kuenda mberi tatambura nokutora zvimbadzo zvokuda kuti tiende kubasa havaincapacitated. Saka chasara chete kuti tingangoita musangano umwe chete eza vhiki rino kana kutanga kwevhiki rinouya varairidzi voenda paincapacitation. Vanotiudza kuti vanokwanisa kushanda mazuva maviri pavhiki ndo ingakwana nemari yavanopiwa unless hurumende yavo yavo nemari imwe zvayakabvuma iko zvino kuti yusa rakasiyana nebhondi dai yauya neimwe kushini zvingapawo kuti varairidzi varamba vachienda kubasa.
Mune tarisiro here yekugara pasi nehurumende kuti mutaure zvichemo zvenyu kana kuti mune humwe urongwa semasangano wekugarawo pasi mega?
Zviri kuhurumende nhasi chaiye chisepitize tatonyora samba tichianalyza yatingati monetary policy uyezve tichitumira kuhurumende kuti ione kuti varairidzi havasina mari. Tichitaura zvakare kuti tagara takagadzirira kana hurumende ichida musangano namasangano avarairidzi kwete kuti inotisaesanzo kuvanhu yakaita zvikukuwatawata tinobva musoro. Tinoda kuti hurumende iite musangano namasangano avarairidzi tivataurire maisho kwazvo nemba kukazarungwa. Saka isusu we are all great. But kana varamba tangovaudza kuti kususpenda strike haisi cowardice. Asi takasuspenda strike tine chidokwa doko chekuti vanhu vaone kuti tine chido nokuita basa redu uye zvinokurudzira vana kuti ramangwana ravo rive nenduramo. Asi varairidzi vatinotungamira havachakwanisi kuramba vachienda kubasa.